Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wechitatu, chikumi 28, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongo wabva kudaro tinogamuchira. Zvakare ndipo patinotaura kuvanhu kuti aiwa kana tichitaura kuti tinomirira vanhu zviri kugwira kodzero dzevanhu, haizi nyaya yekuti kungofungidzira. Tinenge tichitaura kuti pane kodzero dzevanhu dzashungurudzwa.
Dare repamusoro muSouth Africa rinopa mutongo wekuti hurumende yenyika iyi yakatyora mutemo pakuda kudzinga zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits. Hurumende yoramba kurudziro yeAfrican Commission on Human Rights yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasaise runyoro rwavo pabhiri reCriminal Reform Bill riri kunzi nevamwe Patriotic Bill. Asi vamwe vemasangano akazvimirira oga vanoti mutemo uyu unopa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Tine hurukuro nemutungamiri weFree Zimbabwe Congress vaJoseph Busha vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare High Court muPretoria, South Africa, nasi rapa mutongo unorambidza gurukota rezvemukati menyika iyi vaEaron Moswaledi pamwe nebazi ravo kusunga kuburitsa munyika iyi kana kuchengetedza zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit asisashande kusvika nyaya iyi yapera kutongwa kumatare. Mutongo uyu wapiwa panyaya yakakwidzwa kudare nemasangano anoti Helen Suzman Foundation remuSouth Africa rakamirira zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZEP akaguma kushanda izvo zvakanga zvatarisana nekudzingwa munyika iyi. Mutongo uyu unotiwo nyaya iyi inofanirwa kunzwikwa mudare mukati memwedzi gumi nemiviri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano rinomirira zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum Dr. Vusimusi Sibanda.
Mutongo wabva kudaro tinogamuchira. Zvakare ndipo patinotaura kuvanhu kuti aiwa kana tichitaura kuti tinomirira vanhu zviri kugwira kodzero dzevanhu, haizi nyaya yekuti kungofungidzira. Tinenge tichitaura kuti pane kodzero dzevanhu dzashungurudzwa. Saka izvi zvataurwa nedare rekuHouten North ndicho chokwadi chinoratidza kuti minista havana kumbofunga. Vakangotora zvavo zviri nyore kuti vangaita chero chii chavanoda, asi vakakanganwa kuti South Africa inyika inebumbiro rezvemutemo inonzi constitutional democracy, zvekuti kana munhu achinge atora decision rezvinogona kuendeka kukoti, yotariswa kuti yafamba nenzira dzakafanira here.
Tinoona kuti mutongo uyu uri kutaura kuti nyaya iyi inofanira kunge ichinzwikwa mukati memwedzi gumi nemiviri. Munoti ionei nyaya iyo?
Chaizvo chaizvo, pane mitongo miviri. Umwe ndewehelen Suzman nokuti makesi acho anga akati wandei. Umwe ndewechii ndewezimbabwe immigration federation. WeZimbabwe Immigration Federation nekuti yanga ichiri interim order, zvinoreva kuti chikumbiro chenguva shomanana. Ndiyo inoti zvinoreva kuti pamwedzi gumi nemiviri inotevera pagore vanofanirwa kunge iyo nyaya chaiyo chaiyo vanoda vange vaiendesa kukoti. Asi mutongo wekuHelen Suzman nekomisa unoti iyo zvakare nyaya iyi inodzokerwa kuna minista kuti minista havana kuita chaizvo chaizvo vaifanirwa kuita. Saka ngaidzokere, vanotanga patsva process yese inoreva kuti vanofanirwa kutaura nevanhu vakashungurudzirwa kodzero dzavo nevamwewo zvavo nevane interest munyaya yacho iyoyo. Saka mitemo yacho miviri yese inopa gore kuti pange paine chimwe chinoitika.
Tingaonawo here iyo hurumende yeSouth Africa kuburikidza nebazi iro remukati menyika vachipikisa mutongo uyu kumatare?
Chero vakaupikisa, pane mitongo miviri. Kuti vapikise miviri vaende kuSupreme Court of Appeal vangazviita zvavo. Asi chatinoona ndechekuti chekutanga mutongo uyu unotoenda kuConstitutional Court nepekuti wakataura kuti in terms of legality section 1C yeConstitution obumbiro remutemo zvavakaita zvisina mutemo. Saka kana vakaiapila zvinongowedzera nguva chete. Asi iyo decision yavakatora yatosvika pachinguva chekuti minista vagare pasi. Uyezve zvandinoda kutaura ndezvekuti minista avakava pane nyaya iri kukoti dzatiri kutaura izvozvi ya2017 yakaitwa nemuna Zoine Wright pavakatadza kuchinja mutemo neSection 34 1B and D yeImmigration Act.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira zvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vachitaura vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumwe mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti African Commission on Human and People's Rights Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information, Muzvare Ovina Gerisha Topsisono, vakanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rekuvandudza mutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill. Bhiri iri rinodaidzwa nemadunurirwa kuti Patriotic Bill. Rine chirango cherufu nekutongerwa kugara mujeri kune vanenge vabatwa nemhosva yekukurudzira kuti nyika itemerwe zvirango. Asi Muzvare Topsisono, mutsamba yavo kumutungamiri wenyika, vanoti mutemo uyu unotyora kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka, kunyora tsamba dzenyunyuto nekuungana vachiratidzira. Vamunangagwa Mbune vachinyora mubepanhau reSunday Mail vakati mutemo uyu hauna kuipa nekuti pane vari kushandiswa nehurumende dzekunze kuvhiringidza zvinhu munyika. Asi vehurumende dzekunze ava vanoti vamunangagwa vanotonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Zvandingangotaura ndezvekuti ndiri kuda kutomhanya kunovakurudzira kuti vakasire kuisa runyoro rwavo pamutemo iwoyo nekuti wakaisvonaka zvakanyanyisa. Vari kutaura nezvemutemo uyu havasi kuverenga mutemo wakabuda mudare reparamende kuti unorevei. Zvaunoreva muchidimbu ndezvekuti kana munhu akaenda kunze kwenyika onoita musangano nehurumende yeikoko, musangano uri wekuti nyika yedu inge ichiisirwa zvirango zveupfumi kana kuti vekunyika ikoko vasatengeserana nesu, zvinove zvinozokonzera kuti vanhu vemunyika medu vange vachitambura zvakanyanya. Iyoyo taakuti imhosva. Hautaure kuti kana takange takagara zvedu tiri pamurombedzi paya papandinobva tiri mbawa munhu tobva tatanga kuti vamunangagwa vakonewa vosumba. Aiwa, izvo hazvino mutemo iwoyo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kutiwo hurumende inenge yakushandisa mutemo kuumbunyikidza vanhu vachiti pane mitemo yakawanda wanda iri kuunzwa nehurumende yakanangana nekuti pasava neanoti bufu kana hurumende yakanganisa.
Izvozvo hamene kuti vari kuzviva neti mukatarisa mitemo yatiri kuisa nyanyewo iyi haukubata kana ugere kumba kwako Blessing. Uchiri kuenda kunotsvagana nedzimwe nyika kuti kwedu endai munoisa zvirango zveupfumi, hauna anokubata. Chero ukakwira pamusoro pechuru ukaimba kuti Mnangagwa akaipa, hauna anokubata.
Ko vamwewo vanoti izvi zvinenge zvisinganyatsoenderani nezvinotaurwa nemutungamiri wenyika vaMnangagwa vanogara vachibuda pachena kuti zvekuti vanhu vatongerwe rufu handi zvinhu zvavanowirirana nazvo, asi mutemo uyu uri kuunza chirango ichocho, zviri kufamba sei?
Zvakaita kuti tinge tichizvisa ipapo kuti ndezvekuti mitemo yedu yemuno munyika zveku tongera munhu kutaura wechirimo asikazi zvabviswa. Saka mutano kwenezvera munoona kuti mhosva dzinoparwa nemunhu achiparira nyika kana kuti macrimes against the state akaita sana terrorism, kuda kubvisa hurumende nechisimba mutengo wekuti unotongerwa kufa zviripo. Ndo zvakafanana nezvizvi, takangozvienzanisa tikati zvakafanana. Asi isu senyika sekutaura kwamataura kuti mukuru wenyika havafariri kuti vanhu vaurawe. Makore makumi maviri ane anoraudzira hatisati tambouraya munhu chero akatongerwa kufa.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo kuti tinzwewo divi ravo.
Tinowirirana nekutaurwa kuri kuitwa nenhume yeAfrican Commission on Human and People's Rights Muzvare Topsisono vachitiwo mukuru wenyika yeZimbabwe ngaadzamidze ndangariro aregewe kusumudza dhiri iri kuita mutemo, nekuti rine zviga zvakawanda zvinovhiringa maererano nebudiro redu remutemo, maererano nezviga zvekoko kuAfrica Commission on Human and People's Rights, zviga zvakaita sedeclarations rekufambisa kwakanaka kwemashoko. Rine zvikurusa mukana wekuti rinokwanisa kushandiswa zvisizvo kupinda kusora mumashoko evanhu, kukanganisa kodzero yatinotiyo right to privacy, kukanganisawo zvakare gungano kana kuti right to association.
Sika tichitaura nehurumende kana kuti negurukota rezvemitemo vaZiyambi vari kuti aiwaka vanodaidzira zvirango vanogona kuti vanhu vakawanda vatorasikirwe neupenyu, nekudaro vanofanira kuti varangwe zvakaomara.
Zvatinongotaura ndezvekuti nyika yeZimbabwe haishandi yakazvimirira kana kuti iri island. Nyika yeZimbabwe ine mukana uyezve ine zviga zvainokwanisa kushandisa kuti inge ichiyanana nedzimwe nyika. Hazviti mumaoko ezvizvarwa zvenyika kuti nyika ipokane neimwe nyika. Kasi nyika mbiri dzinogona kupokana, nyika nhatu dzogona kupokana. Zviri pautungamiri wenyika iyoyo kuti vagadzirise nhuna dzavanenge vanadzo.
Asika hurumende iri kuti woka handiyo yega nyika ine mutemo wakadai zvekuti vanhu vese vangabva varwa bembera vachiti Zimbabwe iri kutonga nedemo.
Aiwa, isu tinoziva kuti kana bere roda kudya vana varo rinovapomera kuti vari kunhuhwirira kunge mbudzana. Chatinotaura isu ndechekuti mumuonero watiri kuita muzvara nhasi hazvina kunaka kuti munhu wemuZimbabwe anzi anopedza upenyu hwete mutrongo nekuti ari kunzi ataura nechimwe chizvarwa chekune imwe nyika zvisina hurumende inenge yazvibhuyira. Kuti zvakaitika kupi kana kuti kunaani ndeimwewo nhaurirano yeumwe musi. Kasi muZimbabwe inova ive neutungamiri hwekutaura kuti tiri kuvakidzana nenyika dzepasi rose, hatidi kusiya munhu wose kana ani zvake mubudiriro yenyika. Kana youya nezvigamba zvemutemo wakaita seuyu, yaakuratidza kuti ibere roda kudya vana varo.
Uyo angari mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vachitaura vari parunare muHarare.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, nhasi tine hurukuro navaJoseph Makamba Busha vanotungamira bato reFree Zim Congress. VaBusha vanoti vakasarudzwa kutungamira nyika havadi mari yemuhoro nekuti ndimuzvina bhizimisi ane zvinhu zvake. Ngatinzwei hurukuro yataita navo kuti sei vari kuda kukwikwidza.
Hurumende iripo haisi kukwanisa kugadzira nyika kuti munhu wose akwanise anokwanisa kuenda kubasa akwanise kushanda akwanise kurarama zvakanaka nemhuri tinofunga tane makore makumi matatu chaiwo Zimbabwe vanhu veZimbabwe vachinetseka vana vachienda kunoshanda kunze kwenyika vana baba vachienda kunoshanda kunze kwenyika ana mai nomunhu wose saka tuda kuti tichipinde titi aiwa tinotenda awakauya pamberi pedu wakatungamirira muhondo iye zvino zvitakuda vanhu vanokwanisa kugadzirira upfumi hweZimbabwe kuti hukwanise kushandira munhu wose saka tiri kuti isu seFreedom Congress vagoni vebasa tauya kuti tipedzese zvakanaka zvakatangwa newakauya pamberi pedu zvavasokwanisa kupedzesa
asi kunze kwava busha makakwanisa here kuti vamwe vebato renyu vakwanisewo kukwidza musarudzo dzingave dzeparamende kana makanzuro
ahongo aiwa tinawo veparamende tine vanhu vanokwana 9 tozoti makanzuros ndichiri kupiwa kuti vangani vakakwanisa kuisa mazitawo successfully but hongu tinawo maparlamentarians nemakanzera
munozotungamira nyika sei kana musina nhengo dzedare reparamende dzinenge dzichikutsigirai nekuti vashoma kava vari kukwikwidza kubato renyu
aiwa ichokwadi ichocho kuti vashoma vari kukwikwidza munoziva zvakawanda zvakatinetsa kuti tikwanise kunge tichiudza macandidates ose mu210 constitutions ose but zvisinei chikuru chatiri kuona isisu ndechokuti anenge ari mukuru baba venyika kana kuti mai venyika iye zvinezvi varume chete varipo baba venyika ndo vakuru ndo pari kunyanya kutwadza ipapo munoziva kuti MDC yaimbove nemaparlamentarians akawanda members of parliament akawanda asi hapana zvavakwanisa kuita kuti vachinje magariro enyika nokuti vanga vasina executive power saka tiri kuti aiwa pari kutadzwa chapo chaipo ndepe mukuru wenyika ndo pari kutadzwa utungamiri womukuru wenyika ndo pari kutadzwa saka ndiri kuona kuti ini ndine experience uyezve nomaziyo acho okuti ndigadzise nyika kuti inakire munhu wose ma MP tichasha ndo nemamwe mabato vanenge vane ma MP asi tikakwanisa kuchinja pamusoro apa I think senyika tinenge taita tabva mumatambudziko
vamwe vekubato renyu vanenge vanga vachitiwo makavavimbisa kuti muchavabhadharira mari asi hamuna kuzoita sekudaro mungataura kuti zvakafamba sei
zvakanetsa paye yaive nyaya yokuti panga pasingabvumirwe mabank transfer ndochokutanga chechipiri taida kunzi monzi swipe kana kuti mobhadhara cash isusu hatina vanhu vari kutibatsira nemari dzokuti tinge tichibhadhara saka zvakazotiomera pamberi apa kuti first tikwanise kuti tifield all the 210 MPs dzaidiwa nokuti vazhinji zvamunongoziva nyika haina kunaka muZimbabwe ikonomi yakaoma saka vazhinji havasi kumabasa havasi kuhora saka zvinhu zvakazotiremera sebato kuti tikwanise kunge tichiisa mazita ose evanhu nokuvabhadharira nenguva yakanaka yaidiwa
asi mune chivimbo chekuti munokunda here sarudzo idzi nekuti vamwe vari kuti nhandare yacho inenge isina kunyatsoenzana
aiwa kukunda I think iye zvinezvi vanhu vezimbabwe vadzidza 1980 taive nekodzero rokupemberera nokuti taive netariro kuti nyika ichanakira munhu wese patakabva kuhondo in 2017 vamwe vakapemberera ne2018 vamwe vakapemberera asi mukuona kuti upenyu hwatoma zvakanyanya saka ndiri kuona kuti mhuri yezimbabwe inenge yachidzidzei kuti matakaja kare anyaradze mwana
mutungamiri webato rinopikisa reFreedom Congress vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vaJoseph Makamba Busha vachitaura vari parunare muHarare Mitumbi yevanhu vatanhatu inonzi yaburitswa kusvika parizvino pamugodhi wakadhirika paRainmine pedyo neBindura nemusi wa24/10. Mapurisa akanyora padande mutande rawo reTwitter achiti parikufungidzirwa kuti painge paine vanhu vanomwe vainge vadhirikirwa nemugodhi uyu. Pamugodhi apa parugara pachifa vanhu vanenge vachichera goridhe zvisiri pamutemo. Izvapa kuti hurumende iti yave kuda kumbovhara mugodhi wacho. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata meya weBindura vaBrian Campbell.
Chokwadi kuRainmine panzvimbo yakamboita tsaona Aurelia pamwe chete ipapo paitwa zvekare tsaona yakafanana neiyoyo ikashaika vanhu vane chitsama kunyange vasikunya kuzivikanwa kuti vangangova vangani asi pane mitungi yakuziviswa mitanhatu kusvika zvazvava icho zvino zviri kunze.
Saka vari kuedza kubatsira vakawirwa nemugodhi ndeanani chaizvo?
Zvagara zviri mapazi akasiyana siyana ehurumende kusanganisirawo nemigodhi mikuru yatinayo muBindura, Frederica Mine, Ekanto nemapurisa eZRP nevanhuvose vari kuzama chose kubatsira kuburisa vanhu avo. Asi mazuva apiwa ndeezvanhu vari pasi vaane kutyira zvekuti vanogona kunge pachizoshayika vanobuda vari vapenyu.
Saka sekanzuru muri kuitawo sei kuti pasarambe pachiitika njodzi panzvimbo dzakaita semugodhi uyu nekuti pari kuramba pachifa vanhuka?
Kanzuru kufatanidza nehurumende nemapurisa eZRP tafamba kubva marimwe zuro tichiedzera vanhu vose kuti Rainmine nedzimwewo nzvimbo dzine zvimamaini zvakasarasara zvakavhurisa takuchivhara zvachose nzvimbo idzodzo. Saka tanga tichishedzera kuti zvingada kwaanogona kuendeo vamwe vainge vakapinda pasi pemugodhi vakwanise kubuda wane kuvhara tivhare zvachose kuitira kuti tisazowana zvekare tsaona dzakafutana nenjodhi nekufamba kwemugodhi.
Meya weBindura vaBrian Campbell vachitaura vari parunare kuBindura kwakare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chidimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vechitendero chechiMuslim vatanga nhasi kucherechedza minamato yeEid al-Adha. Zororo iri rinozivikanwa serekuzvipira sezvo vatendi ava vachitenda kuti muprofita Ibrahim ndipo paakaratidza chido chake chekupa mwana wake sechibayiro apo aiedzwa kuzvipira kwake muzvitendero. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi taita zvakare hurukuro naPresmo Musundi ari muSouth Africa uyo anokwikwidza mutambo wekuchovha mabhasikoro. Musundi uyo akaberekwa akaremara tsoka dzake anoti ari kutambira zvikuru zvaari kukwanisa kuita kunyangwe akaremara. Ngatinzwei hurukuro yaaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ngati muchidimbu ndakaenda kuZimbabwe muna April ndichienda kuma Road National Champs anga achiitwa kuBulawayo musi wa15 nemusi wa16. Asi ini ngati handina kuzokwanisa kuresa kugrupu randaifanirwa kunge ndichimanya naro rinova ndiro rezvirema, hana kuzokwanisa kunge tichiresa resi yakabva yakanzerwa nokuda kuti tanga tisina maendries akawanda tichibva ndadzoka kuSouth Africa. Jiva ndazo dzoka futi kuzimbawe muna June. Ndofunga last of last week ya papa na ndiru kuzimbawe kushawasha kuma Zim Mountain Bike National Champs.
Maicha garubatsiro rukuti mge mchi kwanisa kuzenge mchi enda kuma kwikwaya. Maka kwanisa rukuge mchi wana waka kubatsirai.
Ndinotenda zvikuru sei kune veruzhinji vakaisa rubatsiro vakazobatsira kuti ndinge ndichikwanisa kubudira kuenda ukoko kunoti zviroto zvandakatarisana nazvo zvinge zvichienderera kumberi. Ndingati hapana kana kumboita disappointment yerubatsiro. Watanga nge tichiita through GoFund raising. Vaita zvekuraise avabatsira vanhu kuraise mari. Ndingati zvakafamba zvakanaka tikawana rubatsiro remaya ndanga ndichitarisira kuti ndichange ndichitsvagana nayo kuti ndikwanise kubudirira kuenda kuma nationals. Ndingati vanhu vakatambanudza ruoko vakabatsira vose. Tinotenda zvikuru sei. Murambe makadaro, murambe muine moyo mumwe. Tirambe tichibatsirana tichienderera mberi mukusimudzirana muzviroto zvatinenge tiinazvo.
Mijao mingani yamapinda mushure mekunge mawana rubatsiro urwu?
Ndingati pari zvino kubva muna April pandaka kumbira rubatsiro marace matatu anova ndiwo andaita oromana. Mamwe acho ndingangotanga ndingangomenda kangamwa zvangu abuda mumusoro. Yekutanga ndiyo yema nationals yandakaenda kublawayo ndikandoita number 10 sezvo race yanda ndichifanirwa kuita yezvirema yanga yakanzeliwa. Ndakangozopinda kuma time trials ndovandakaita ndichibva ndadzoka kunoku ndichibva ndauya ndobva ndatanga kuita ma trainings again. Then I was happy to be selected kuchova ma African champs akaitigwa kuno ku South Africa 2023. Ndikabona ndiri pa number 18 ndikabva ipapo ndikaenda kunochova inonzi Joburg to sea kana kuti go to bag for 6 days. Ndikabona ndiri pa number 9 ndikadzoka zvakare kuZimbabwe kuma mountain bike champs ndikanowina ma mountain bike national champs. Pari zvino ndichitaura ndini ndiri Zimbabwe national champion 2023-2024.
Muchiri kushanda nechikwata chekuSouth Africa here kana kuti matowe kuZimbabwe?
Ndichiri kumhanya nechikwata changu chekuno kuSouth Africa. Kuno ndiko kwandiri pari zvino. Ndo chikwata chandichiri kumhanya nacho. Asi muchidimbu ningati dzimwe nguva ndinofanirwa kunge ndichibuda ndichienda kundomhanyira nyika muNational Team muchikwata cheNational Team yeZimbabwe. Iye zvino tine urongwa hwekuenda kuma World Champs unova wandichada zvakare kuzotsvaga rubatsiro zvakare kubva kuvanhu kuti tikwanise kunge tichibudirira kuenda kuScotland UK muna August kuma World Champs kunomirira Zimbabwe.
Kune vamwe vari kurarama neurema kunze uko vanobva vangota nezvandiri handina chandokwanisa kubura, ishoko ripi ramungavapawo?
Kune vamwe vari kurarama nesituation yandiri yakafanana neyandiinayo pari zvino. Dzimwe nguva tinokanganiswa nekuda kweunyope kana kuti usimbe wekusada kuita chinhu nokuti munhu ne achizviti ini nokuti ndakadai ini ndakadai. But chimiro chaunenge uri handicho chingakutadzisa kuita chimwe chinhu nokuti dzimwe nguva unogona kurega kuchiita but chiri chipo chawakapiwa kubva kuna Mwari. Ngatibude panze, tibude pachena, tiwane rubatsiro, tiwane kubatsirika.
Presmo Musundi ange ari parunare South Africa na Jonga Kandemiri wa Studio 7. Muchirongwa chedu chelive talk diaspora forum na 8 PM nasi tirikutaura nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvemutongo wedare repamusoro rekuSouth Africa wekuti kudzingwa kwezvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permit kwainge kusiri pamutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro muSouth Africa rinopa mutongo wekuti hurumende yenyika iyi yakatyora mutemo pakuda kudzinga zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits. Hurumende yoramba kurudziro yeAfrican Commission on Human Rights yekuti mutungamiri wenyika asasaine biri recriminal reform bill riri kunzi nevamwe patriotic bill. Tashuka kumagumo, echirongwa chedu cha nasi. Anuko ni kaine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Doksi ya emina PJ, Praxidis Jeremiah, Munaudze, Isindebele.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhla ka 28 ngoBakazi 2023 with Praxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bonke abantu bamazethu iphinga abantu kuzindaba ezinje lezo ukuthi kugcineni inkantolo isigcine isivune laba kade bephikisana lo mphathi intambo zasekhaya uRM Solidi.
Umthetho ndaba wePretoria High Court wele South Africa usulahle isinqumo sikahulumende walelo lizwe sokumisa ukusebenza kwengwalo ezeZimbabwe exemption permit.
Kuvelele ukuthini uhulumende weZimbabwe esebenza le-European Union wasayina okubizwa ngokuthi yiZimbabwe Economic Partnership Agreement le-European Union as far as 2012. Bekhangela ukuthi kuba lithuba lokuthi ama-SMEs azitholele imali yemazweni i-foreign currency lokuthi lawo amazwe wona lawo aphecheya bayazidinga impahla zeZimbabwe khona lapho.
Abakamabhizinisi amancane laphakathi laphakathi namhlanje bamanyane lamazwe omhlaba ukunanza ilanga ele International Day of Micro, Small to Medium Enterprises. Futhi ke izakhamizi zaseLower Gwelu esabelweni senkabaze zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu kulandela ukuma kohlelo lokwabela ukudla kwabaswelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomhlakazo. Umthetho ndaba wePretoria High Court wele South Africa usulahle isinqumo sikahulumende walelo lizwe sokumisa ukusebenza kwengwalo ezeZimbabwe exemption permits. Uthuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg wele South Africa.
Usinqumo esethulwe lamhlanje umthetho ndaba uthe isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya sokwesula amapermits ezEP lokuqhubeka isengeza ukusebenza kwawo okwesikhatshana kasikho emthethweni ngakho sesisuliwe. Ithe ukwesulwa kwamaphemithi la ikwephulwa kwesisekelo sombuso ngoba akukhulunyiswananga lezizalwane zeZimbabwe lezi okuyikwephula umthetho nelungelo labo njengabantu abasebenze bethuthukisa umnotho walelo lizwe bebhadala le mithelo kahulumende. Unkosazana Nassim Faki owenhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation eyiyo ebehamba phambili kwabaphikisa isinqumo sikahulumende lesi emthethwandaba uthi bathokoze kakhulu ngokunqoba kulolu daba.
I think this gives people at least
isinqumo lesi sizonikeza izizalwane zeZimbabwe isikhala sokuqoqa kahle impilo zabo.
To make their views heard to the minister as to why conditions in Zimbabwe are not ideal for them to return.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena laye usemukele injabulo lesi sinqumo.
Esikhangeleleyo khathesi ensukwini ezilandelayo ukuthi sitholeke umhlahlandlela oyokuthi kuzahamba njani kulabo abavele sebefake isicelo sabo esama-waivers ngoba isinqumo sika minister esichithwe enkantolo ukuthi abantu kumele baye kwamanye amavisa okufunakala konke umuntu abe le waiver.
Unkosazana Victor Mathutu okhokhela inhlanganiso yabomama beZimbabwe ezimbokodo uthi behlisa iphika ngalesi sinqumo.
Silinde ukuthi sikuze ukuthi kulezo nyanga ezilithumi lambili uAaron Ntshwaledi kumele abe sekhuphe isinqumo esingasiso lesi ayesikhuphile sokuthi uyaqeda du ngama-ZEP. Njalo bonke abantu bama-ZEP ngicabanga ukuthi kuzindaba ezinhle lezo ukuthi ekugcineni inkantolo isigcine ivune laba kade bephikisana lo mphathi intambo zasekhaya uRM Solidi.
kodwa kumnumzana Freeman Bengu oyenhlanganiso yesisonke People's Forum osekukade isekela ukwesulwa kwamapemithi la uthi sinqumo lesi sibadanise kakhulu.
Siyayichallenge leyo decision by the High Court, siyayichallenge leyo decision by judiciary, siyayichallenge leyo decision by ANC evumela yonke into errong eyenziwa izalu PF abomugabe nabomgangwangwa bazoyenza yonke into abayifunayo la eSouth Africa. Ayivumelani, asivumelani nayo and asiyithandi and ngeke sivumele iyenzakala.
Ingcithi kwezomthetho umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi isinqumo lesi sitsho ukuthi umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mzwaledi kufanele ayeqala olunye uhlelo olutsha olulandela umthetho.
Kusho khona ukuthi kufanele ukuthi aqale phansi ukuthatha lesinqumo sekungaze kungathi kungo 2021 anxuse abantu laba abangama ZTP holders ukuthi bambhalele bamtshele ukuthi lesinqumo sizohlukumeza amalungelo abo ngalupho uhlobo njalo bacabanga ukuthi kakwenziweni.
Phakathi kwenyanga ezilithumi lambili lezi abezimbabwe laba ngeke babotshwe kumbe ukubuyiselwa emuva ngezizathu zokuthi amapemithi abo asephelelwe isikhathi. Imizamo yokuthola ukuphawula kogatsha lwendaba zasekhaya ngalesi sinqumo ibingakaphumeleli. Belesulu 7 eJohannesburg kwele South Africa ninguThuso Khumalo.
Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 yenelise ukuxoxa lomkhokeli wenhlanganiso emela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esezisahlala kwele South Africa, e-African Diaspora Global Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Isinqumo esithathwe yinkantolo ephakeme eyase-Gauteng North sichaza khona sobala ukuthi isikhalazo ebesisibeka ukusukela phambilini uma sithi ungqongqoshe wezasekhaya akawulandelanga umthetho, ikakhulukazi singakakhulumi nangesisekelamthetho selizwe i-Immigration Act, leyi ewumthetho ayiwona asebenza ngawo owenza ukuthi abe khona akawulandelanga ukuze athathe isinqumo sokuthi aphelise i-ZEP. Ngoba kwakufanele ukuthi athintane nabo bonke abantu abanamalungelo na akade ehlukunyezwa yile sinqumo, kodwa kakwenzanga lokho. Siye samukela kakhulu isinqumo sale nkantolo ngoba sikhomba khona ukuthi ukukhala kwethu bekuyikukhala kusemthethweni, hhayi ukukhala nje. Ngoba ungqongqoshe uye wathatha inzondo yakhe le engaphakathi eyokuzonda abantu baseZimbabwe wangalandeli umthetho lo omgunyazayo ukuthi athathe izinqumo. Kungakho inkantolo ithethe le sinqumo sokuthi akubuyiselwe emuva ayoqala phansi ukuthatha isinqumo esihambisana nama-ZEP.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court unike ugatsha lwendaba zasekhaya inyanga ezingaba litshumi lambili kumbe umnyaka ukuthi lolu daba luphenduke emthethwandaba. Kutshoni-ke lokho?
Uma sibheka izinqumo lezi kumbe ukwahlula kwenkantolo ephakeme kukabili, kunokunquma okuhambelana ne-Helen Sussman Foundation, kube nokunquma okuhambelana ne-Zimbabwe Immigration Federation. Okwe-Zimbabwe Immigration Federation, i-Zimbabwe Immigration Federation ilifake isicelo sesikhashana esokuthi ake kume nesinqumo sikaminista Andruba Bamete icala labo eliphelele. Kungakho ngalesikhathi-ke inkantolo iye yathi i-Zimbabwe Immigration Federation ibothezele ukuthi ilethe icala lalo eliphelele kumbe elamalungelo aphelele phakathi kwesikhathi esizinyanga ezilithumi nambili okusho ukuthi unyaka lowo ukuthi isikhalazo zabo sizwakale. Okusho ukuthi i-Zimbabwe Immigration Federation isingaletha nesikhalazo sawo ngenyanga yesithumi nane bezenani kanti-ke masokwenza bese kulinda ukuthi lelo cala lize lindlule enkantolo kungakaze kwenziwe lutho. Kanti ngapha ngakwele-Helen Sussman Foundation ibilethe isikhalazo esiphelele esithi ungqongqoshe wehluleka ukulandela imigomo ebekwe ngumthetho. Ngakho inkantolo ephakeme ibeke isinqumo sokuthi ngempela kutholakala ukuthi ungqongqoshe wezasekhaya akakaze awulandele imithetho. Ngakho unikezwa inyanga ezilithumi nambili okungunyaka ukuthi abuyele ayohlala phansi, aqale phansi ukwenza isinqumo esihambisana nama-ZEP ukuze enze isinqumo esibheka amalungelo abantu abayibona abaphethe ama-ZEP njalo nabo bonke nje abantu jikelele ababona ingathi banamalungelo angahlukumezeka ngenxa yalesi sikhalazo.
Ubona ngani umphathintambo wendaba zasekhaya angaphikisa lesi sinqumo na?
Ngibona ngathi akulula ukuthi ungqongqoshe wasekhaya ahambe aphinde akhalaze athi lesinqumo akasijabulele. Isizathu salokhu nje sokuthi ungqongqoshe wasekhaya uhlezi phezu kwemililo kulesikhathi, yilokho esibiza ngokuthi uphakathi kwege nembokodo. Ngoba sikhuluma nje kunecala abhekane nalo elalethwa yileya Human Rights elika 2017 elika Section 34(1)(b)(b) o Immigration Act owazasekhaya abantu bokuza. Lapho ungqongqoshe wezasekhaya wanikezwa inyanga ezingamathumi amabili nane ukuthi aguqule lo mthetho okade uhambisana nokukhushwa kwabantu ezweni uma betholakala ukuthi basezweni ngokungekho emthethweni. Ungqongqoshe akakaza uguquleke lo mthetho ukususela ngo-2017 kusethwa ngo-2019. Kuthe ngalinyaka wasesiya-ke enkantolo ephakeme yesekela mthetho selizwe wayafaka isicelo esokuthi akangezelele isikhathi ukuthi aguqule le nto ngoba wehluleka ngenxa yokuthi bekunokhetho ngo-2019 kwaphinda kwaba ne-COVID. Inkantolo ephakeme yamqoqoda ithanda uNgqongqoshe yathi, "Mngani, awuzange nje uzoxolisa okokuqala ukuthi uthele isikhathi esingakuthi izinkantolo. Okwesibili, uletha leli cala ushiya labo bantu ababemethe ekuqaleni. Kungenxa yani usenza le nto? Awusichazeleke ukuthi kungenxa yani kungafanele ukuthi sithi leli cala ukuze kwalapha enkantolo wena ulikhokhele ngemali ephuma esikhwameni sakho kanye no-director general wakho." Ngakho ngithi ngenxa yalobu bunzima angiboni ukuthi uNgqongqoshe usengaphinda ayenze isinqumo esinobudedengu obokuthi azibone esesiyacela ukuphikisana nalesinqumo.
Lo bekungumkhokheli wenhlanganiso emele abeZimbabwe asebehlala kwele South Africa, e-African Diaspora Global Forum, uDr. Vusi Moses Banda, esixoxelayo ecingweni ekwele South Africa. Abakumabhizimusi amancane laphakathi laphakathi namhlanje bamanyanela benhlanganiso yemanyanawo owe-European Union, abe-Empretec, e-World Hunger, lohulumende weZimbabwe benanza ilanga ele-International Day of Micro Small to Medium Enterprises. Wanasasiya Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amabhizimusi amancane aseZimbabwe okwamanje abikwa eqhathe abantu abedlula izigidi ezinhlanu, 5 million, akuthazwa ukuba alungise impahla elohlonzi ukuze benelise ukuyithengisa emazweni aphetheya kolwandle. Umnumzana Minenhle Ngwenya we-World Hunger Hilfe esebenzelana le-European Union uthi baphakathi kokusebenzelana lohulumende weZimbabwe ekuhlomiseni amabhizimusi amancane.
Kulona lolu hlelo luhlanganise khonapha olescope for IVC, strengthening competitiveness and potential for export for inclusive value chains. Kuvelele ukuthi uhulumende weZimbabwe esebenza le-European Union wasayina okubizwa ngokuthi yiZimbabwe Economic Partnership Agreement le-European Union as far as 2012. Bekhangela ukuthi kuba lithola ukuthi ama SMEs azitholele imali yemazweni i-foreign currency, lokuthi lawa amazwe wona lawa aphetheya bayazidinga impahla zeZimbabwe khona lapha, ikakhulu ama-organic products achiyeneyo okudliwayo.
Unkosazana Sibusisiwe Bango, umqondisi we-Empretec, uthi basebenza gadalala ekuhlomiseni amabhizimusi akuleli ukuthi athuthuke.
Hayi, engingakutsho ukuthi umbukiso lo sibone a lot of initiative and creativity from ama exhibitors. Kakhulu ubona besebenzisa izinto ezihlanyelwa elizweni lethu lona leli. Ubona abantu bethatha i-avocado ba-express i-oil. Ubona abantu bethatha imarula ba-express i-oil.
Unkosazana Nobuhle Mazalu, umqondisi we-Back to Basics obesembuthanweni walamuhla, uhlomisa osomabhizimusi ukupha uhlonzi kuzilimo zabo.
I-Back to Basics idila lo lama-farmers both rural and urban, particularly women and youth, but obaba labo siyadila labo ukuthi ama-producer abakulimayo izilimo zabo abazilimayo bazisebenzise zingaphumeleli ukulima kuphela ba-ede i-value so that they can be able to export and bezuze imali ephezulu kulalokho abangakuzuza ngeproduce yababalayo abayizuza nxa bephongukuthengisa izilimo zabo zinga-edwanga i-value. So what we will do, we assist them to add value in process products for export.
Unkosikazi Providence Moyo, umqondisi we-Divine Pro Skin Care, ubebukisa impahla yakhe kulumkhosi walamuhla uthi wancedwa nguhulumende weMelika ekukhuliseni ibhizimusi yakhe.
Njenge last week nje ngagraduata kuma SMEs sengisuke from small to medium. Ngilesifiso sokukhula from medium to what to large ngalezi imfundiso engisitholayo from all these organizations. As I speak lonyaka I've been enrolled ukushi exports lapha izimra izintrade lezimra bazangincedisa ukuthi ngithole ama certificate of origin azangenelisa ukuthi ngihambe ngiyo supplier kuwo kwamanye amazwe. Just like now ngiya supply ichopis last week izintrade sikusile Zoom meeting bengi-invite ukuthi ichopis bafuna ama products ami.
Umphathintambo we micro small to medium enterprises unkosikazi Sithembiso Nyoni ovulela umhlangano owusemthethweni ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi bayathengisa impahla zabo e-European Union
and global ilamazwe wonke ehlangene kuyakhanya ukuthi ama-SMEs yibo abaqotha ubuyanga yabo abadala imisebenzi yibo njalo abaqotha ubudlwangudlwangu ama-crimes ayaba phansi ngenxa yokuthi umuntu uyazenzela umuntu uzenzele yakhe imali labana bangekho kuma-SMEs bahamba bedlwanguluza abantu betshontsha besenzani. So thina njenge-government yeZimbabwe sithi thina kuhle kakhulu ukuthi sibe lama-SMEs azenzelayo abantu abazimele bodwa besenza ukuthi abantu bathole imisebenzi besenza njalo ukuthi ilizwe i-economy yelizwe iphakame.
Amankampani amancane edlula ikhulu ebebukisa impahla yabo sebelungiselela ukuyayithengisa emazweni agoqela akumanyano owe-European Union. Ukuvalwa kwamankampani amakhulu kulandela ukumamanzonzo komnotho welizwe lezijeso zomnotho izizalwane zeZimbabwe sezasungula amabhizimusi bezimele kuthi uhulumende laye sewadala izikhwama emabhanga ahlukeneyo emizameni yokuhlomisa amabhizimusi la ukuze bayenelise ukuyathengisa kwamanye amazwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zaseLower Gweru esabelweni seNkabazwe zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu kulandela ukumiswa kohlelo lokwabelwa kwabantu ukudla kwabaswelayo lugatsha lukahulumende olwenhlalakahle kazulu olwe-social welfare kusukisela ngoNhlolanja lonyaka. Iningi lalezi zakhamizi zithi okudanisayo ukuthi ukudla okulutshwana okubuyayo kunikezwa abasekeli bezanu PF kuphela, kuthi le nhlanganiso ezizimeleyo ezivame ukuphathisa lazo sezamisa lezi nhlelo zokunceda abaswelayo. Kubika intethelezindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Izulu lana kwamagama ekupheleni komnyaka opheleleyo, izakhamizi zagijimela kulima labuya labaleka izimo zingavuthwa zathe zatsha. Unkosikazi Crevania Mpofu, isakhamizi salumango, uthi imuli yakhe iyalamba.
Asifuwa kudla lapha thina vele basikhangelela khatshana, okungangokuthi izulu linile sibili laba liningi, kodwa kutotile emasimini. Kutotile nxa kuseli fertilizer, ayi fertilizer sila. And as he told it, futhi impilo yonke ngithole inhlanyelo yakhona asizange siphiwe kuthiwa singabantu bakatshanisa.
Ugogo wafortune Mbibalayo uthi akulanto ayitholayo.
Hayi kuholena sikoli sonke kuhola abantu behlangothini oluyi-1 kunjenje nxa kuthiwa kuya ngokwezalukazi akuthola izalukazi zangikhona kazitholi izalukazi kuthiwa izalukazi kazitholi kuthola kodwa igenga encane iphathe ethola ukudla iphathe izanuphiwe.
Umnumzana Justin Jabangu uthi izakhamizi ezingasekeli ibandla leZanu-PF azilimanga njalo azivunanga lutho ngoba zancitshwa inhlanyelo.
Impilo inzima ngoba ebunzimeni bempilo ukuthi abantu abaningi kwenzeka ukuba bangavuni, inhlanyelo ibibuya kodwa bibingaphiwa bonke phela. ukuphiwa bondaba bebandla libusana.
Amazi kaThabang wagcizelela inkokheli yebandla labasakhulayo kubandla le-TRC osokwaluhle sibanda.
Ngabe sinala eningi kakhulu esigabeni. Kodwa ngendaba yokuthi iZANU-PF yabuya inikeza ikhetha inhlobo, ikhetha abantu. Abanye ngaba ngogogo okhulu abangakwanisi ukuthengela inhlanyelo. Kodwa yona yabuya inikeza ababo. Sesingathi yayithi yayihlanzi zayo ezisegabheni.
Umfelokazi unkosazana Charity Mpofu ucela usizo.
Sesithwele nzima thina ngempilo esiyiphilayo. Sukela kudala lesizalwa saze safika manje. Abadala bekhala, lathi sikhala, labantwana esibazileyo bakhala. Izwi leli liyala ukutshintsha. Senze kanjani? Ngokudla asinakudla emasimini, izulu lana sibili kodwa kwatoda kwafele ekukhuleni ngenxa yokusweleka kwesetalayizi. Isetalayizi asiphiwa, isitafu kasisiphiwa, umumbu uyabuya sibuzwele emalayinini. Sincede nini?
Umgcinihlalo weZANU-PF esibantu banye district Mdubi wawadi unkosazana Dorothy Mkandla nguye uyabela abaswelayo ukudla kwe-social welfare.
Mina phela kufunda sami kuphela kodwa bhadi anti abantu bayokukulutshwane.
Umnumzana K. Mgoba osebenzela ugatsha lwe-social services uchasisa inkinga abhekane lazo.
Okwamanje akula kudla. Uhlelo lwethu lapha sizama ukulungisa kungenzakala ukuthi siphenduke kungekuhle ngicabanga ukuthi basiphe imali yezimota ezitholayo abathola umumbu kusuka e-GNG kusiya kumawadi umumbu ungabe ukhona kodwa imali manje ayikho
ukhansila wemdubi wawadi uBenjamin Mpala uthi kunzima esigabeni sakhe njalo le mpisi sezidla izifuyo zabantu
isile almost 4 months i-social welfare ingabuyi. So silodubo olukhulu kakhulu. Abantu bayagijima lapha bayathengithengisa into ezinjeni, abanye badengisa imithanyelo, abanye badengisa uxakuxaku. Into azihambi, izinto zimbili la. Imali, imali kayibambeki. Nanzi le mpisi lazo sizisithwale senzima lapha, impisi ngezafuhla yini ngale maplazini. Sezitshayile lapha, sezitshaya amadoka amabili, zatshaya imbuzi ezingu-7, zatshaya amathola amabili.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwayi hlezi eqonqosela ukuthi umuntu wonke oswelayo kumele aphiwe ukudla kungakhathalekile ukuthi usekela liphi ibandla. Abanye babalandeli beZANU-PF babizwa bevimbela ukuthi abangasobandla labo bathole ukudla. Ngimele Studio 7 eSt Faith Mdubi Award, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selibike ukubana selengezelele uncedo lwayo kwele Ukraine ngezinye izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola, $500 million, yokuthenga izikhali ezinkulu zama-rocket, izimota zebutho lenhlamvu. Umkhuhlane woqhuqho olwe-malaria lubikwa soluveze ikhanda kwelemelika ngemva kwamashumi amaningi eminyaka wagcina ukubonakala elizweni leli. Kulabantu abahlanu abafunyenwe belomkhuhlane we-malaria. Njalo bewuthethe ngemva kokulunywa iminyane phakathi welizwe ungabuyanga labavela kwamanye amazwe. Abohlangothi lwababona ngezemkhuhlane lokuvikelwa kwayo abe-Centers for Disease Control and Prevention babika ukubana abafunyenwe belomkhuhlane we-malaria ngabasesigabeni ese-Florida kanye lese-Texas. Esigabeni sethu lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe yasebehlala kwamanye amazwe. Namhlanje uGibbs Dube uxoxa lonkosazana Sikhanyiso Nxumalo, umqondisi wenhlanganiso eyeMills on Wheels, ogcina njalo abantu asebeluphele njalo unika abantu ukudla abampofu eJohannesburg.
Nginabogogo abayi-87. Abogogo laba, iningi labo kwathi ngo-2005, yakhumbula 2005 kwakunesifo lesubhubhana. So kwashona abantwana babo abangamantombazana nabangabafana. Abantwana laba bebela eGoli ngesikhathi leso. Kwase bela eGoli ngaleso sikhathi bebe nempepha zala eGoli. So abantwana babo nabo bebe nama certificate na yonke into. So kwakhanya ukuthi abantwana bayafunda, abomama babo sebeshonile, ogogo basekhaya. So ogogo basuka ke ekhaya ukuthi abantwana ngeke bashiye isikolo beze lapha babuye leZimbabwe bengana incwadi zaseZimbabwe bazofunda kanjani. So basebesithi ke kungcono abeze abogogo bazogada abazukulu babo befunda. So abogogo abaningi ngabana leso simo esinjalo ukuthi futhi bona la eSouth Africa abaholi baphila ngokuhamba nje behereza befuna ukudla bengena lapha bengena lapha. Ngase ngibabutha ke ukuthi ke ngaba neproject and iproject le ngiqale ngeprison ministry bengisiya eprison. Eprison nakhona ngathola abantwana basekhaya bebaningi and beshiye abantwana ngaphandle.
Ngiphosela umbuzo khonapho. Khonapho ke ubabona njani ukuthi laba bafisa ukuthi bancedwe?
Ngaqala nje ngokuvula njengoba ngisho ukuthi ngaqala ngeprison ngathola abantwana basekhaya baseprison ababoshiwe abashiye abantwana ngaphandle. Ngaqala ngokuthi ngicheke abantwana babo. Mangicheke abantwana babo ngathola abanye abantwana bakhona bahleli nabogogo. Uboshiwe lo muntu ushiye umntwana kugogo futhi. Ngase ngiqala ke ukuvula i-soup kitchen. Ngaqala nje ukupheka, mangiqala ukupheka bogogo baqala ukuza ngaphekela nabantu abasestradeni. Ngiphekela abantu abasestradeni bayi 500 and something. Abogogo bayi 87. Kuphekwa every day la ekhaya.
Manje imali yokupheka ukudla konke lokho ukuthatha ngapi Manxima?
Ngine sponsor SE1 SMEs on Wheels. Yibo abanginikeza ke imali every month. Imali yakho na is not enough. Ngoba ibhodo engiliphekayo ngisebenzisa ama 50 kg i5 a month. Then ke bese ngipheka ke amakhabishi, ngithenga amakhabishi, ngithenga lokho. Abogogo ke ngase ngibafundisa umsebenzi wezandla. Benza imisebenzi eminingi, bathunga amabhegi, bathunga ama keyholder, bathunga ama cushion, bathunga ama wonder bag. Bathunga yonke into, bathengise, nabo bazithengisele, bakwazi ukuthola imali zokuthi bathenge isinkwa sokukherisa abantwana. But every day bala ekhaya bayasebenza, bayathunga.
Kunzima kanganani ukuba labantu bonke labo abangani bafisa ukuba loncedo? Njalo sebezisebenza abanye bangkhona.
Kunzima kakhulu ngoba bakhona abanye kusesenzima kakhulu. Abanye bakhona uthola ukuthi bathelelwa nazindawo, kufanele ngiba accommodate kuleli khaya lami bahlale. Ngikhuluma nje manje ngine couple, indoda nonkosikazi nomntwana abashelwe umkhukhu abahlala la ekhaya, asebena 1 month be la ekhaya. Ngikhuluma nje manje i-weekend yonke le bengipheka, ngiphekela laba abashelwe ibhilidi ngase John Foster phansi kwe-police station. Kwashela abantwana abayithunga phakathi kwebhilidi lelo. Umama nobaba naye basahleli lapho, abantwana bashele ngaphakathi. Bengiphaka every day ntambama ngiphekela labo bantu, ngihambisa ukudla lapho.
Ye, abafisa ukuthi bekuncede akusinike inombolo yakho sizwe ukuthi ungathini. Uyiphinde futhi khuluma inamba.
Inamba yami is 081-004-2199. Eyinye project inamba is 060-954-4393.
Lo ke ngunkosazana Sikhanyiso Nxumalo, umqondisi wenhlanganiso ye-Meals on Wheels. Ubekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ku live talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu oyi-High Court wase Pretoria kwele South Africa sokulaya uhulumende walelo lizwe ukubana engagxotshi abalengwalo ezeZimbabwe exemption permit. Ubonike isikhathi sethu kasavuma ukubana siqhubekele phambili silokhu sikulolu hlelo, kodwa singekehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umthethwandaba we-Pretoria High Court kwele South Africa usulahle isinqumo sikahulumende walelo lizwe sokumisa ukusebenza kwengwalo ezeZimbabwe exemption permits. Abakumabhizimusi amancane laphakathi namhlanje bamanyanela amazwe omhlaba ukunanza ilanga ele-International Day of Micro, Small to Medium Enterprises. izakhamizi zase-Lower Gweru esabelweni senkabazwe zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu kulandela ukuma kohlelo lokwabelwa kokudla kwabaswelayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo ngupraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri.